kandure masungo yakaita chiziviso mbepana ureera kuti ichipa gari mukana wekuramba kana kutambira budget iyi sezvinotarisirwa pasi pemutemo weurban councils act risati raendeswa kubazi rezvematunhu. Mutsamba dzavo vagari vari kuramba budget regore rinouya remari inosvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi maviri nematatu emadhora emunyika kana kuti 723 million RTGS. Valove Mo Manyanga vanogara kuvamucheke vati vanyora tsamba idzi nekuti zvikamu zvakakwidzwa zvemitero yemvura nekutakurwa kwemarara nezvimwewo zvakawandisa.
Isu vagari tirikunyora tsamba kwazvo tichipindura chiziviso chavakaita mbepanhau chekuti hatenderani nebhajeti yavari kuda kuunza rigore rinouya iro rinova rokwidza mitero ne8% sezvo tisina kuwedzerwawo mari nepevendezi yakadaro. Mari iyi tavagara tikwanisi kuibhadhara tozopedzisira tavharirwa kupfuura gore rinouya. Saka bhajeti iri sevagari hatiriii haribviswe.
Izvi zvatsinirwa neanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari vematunhu erated residents taxpayers alliance kana kuti mura muzvare rumbidzai magurupira.
Isusu sevagari tiri kuti bhajeti yakapresendwa nemasvingo city council takaiona, asi sesimba ratiri kupiwa naro muurban councils act kana tisingawirirani nayo ikodzero yedu yekuti tinyore maobjection letters.
Kadzuru inoti inoda kukwidza mutero nezvikamu izvi nekuti mari yemunyika iri kugara ichishaya simba nekudaro iri kuitira kuti isare ine mari inozokwana kuita mabasa akaita sekutenga mishonga yekuchenesa mvura nezvimwe zvakadaro. Mubhajeti iyi kadzuru iri kuti ichakwidza mutero nezvidimbu kuita kuti vagari vasaomerwe. Kutanga kadzuru ichakwidza nezvikamu mazana makumi mashanu kubva mundana muna ndira gore rinouya yozokwidza nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana panopera mwedzi mitatu yoga yoga kusvikira gore rapera. Meya weguta remasvingo vakoreri maboke vati vari kutambira tsamba idzi uye vachaita zviri pamutemo kana dzichinge dzakwana.
Pane inonzi objection period inorana for 30 days. Saka kana 30 days dzapera pasina maobjections akatetwa paobjection period, then tinobva close the process tondipa budget kuko minister for consideration. But maobjections akauya ari less than 30 tinomatarisa one by one kana kurega kumatarisa one by one. Asi kana akauya ari more than 30 mutemo unotisungira kuti tinotarisa objection by objection. Tatarisa objection by objection totodisaida ipapo kuti objection tingaidavira taka kuti kudi.
Chikamu chechimazana maviri nemakumi masere nemasere kana kusection 288 cheurban councils act chinoti vagari vanofanira kupuwa mwedzi kuti varambe kana kutambira budget kana richinge rapera kuitwa. Mwedzi uyu unopera musi wa9 zvita uye mutemo unotarisa kuti tsamba dzinosvika makumi matatu. Mwedzi uyu unopera musi wa9 zvita uye mutemo unotarisira tsamba dzinosvika makumi matatu. Vagari pari zvino vari kubhadhara mutero inosvika mazana matanu emadhora pamwedzi imba yoga yoga, asi muna ndira vanenge vobhadhara mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS uye panozopera gore vanenge vobhadhara mari inosvika zviuru zvisere zvemadhora eRTGS pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.